chinona nakidza ndechekuti tiri kutaura nenyaya yemari yokusouth Africa. Saka kana mari dzega dzega dzeimwe nyika dzinotongwa nenyika iyo dzichitarisirwa nyika iyo nereserve dingira ikoko ndonende richimaneja mari idzodzo. Saka zviri panapa ndezvekuti isusu mari yatiri kushandisa haisi yedu, toshandisa mari yeimwe nyika yekusouth Africa. Saka kusouth Africa uku kana upfumi hwenyika dzaikoko yaiko yekusouth Africa isina kumira zvakarurama, zvinogona izvo kuti mari yavo idone. Kana mari yavo yadona, isusu inogona kutikanganisira kuno, nokuti isusu tine mari dzakasiyana siyana dzatiri kushandisa. Toshandisa South African rand, Botswana pula, Chinese currency, American dollar, pound, euro. Saka mari dzakawandisa. Saka izvi zvakaitira chunhu hwani kwatiri. Isusu tinotenga zvinhu zvakawanda kuSouth Africa, uyezve South Africa inotitengeserawo zvinhu zvakawanda. Saka zviri kuitika ndezvekuti izvo kudona kwaita rand kwaita kuti iko ikanganise upfumi hwedu, pakuti isusu tinenge taakutenga zvinhu tisina mari yakati tsigei, uyezve zvinhu zvatiri taakutenga zvinenge zvaakuramba zvichinodhura kana kuti pamwe zvichinyanya kuzoderera zvokuti hazvitipi kana isusu profit pane zvatinenge tichiita. Saka chiripo chinodiwa kuitwa ndechekuti isusu sevanhu vezimbabwe tironge upfumi hwenyika yedu kuti hwe upfumi hwakasimba hwakatsiga hunoziva zvatinoita mangwana mangwana ega ega, kuti tiita chii kuti mari yedu iwanike igare inomuna munyika mberi matiri. Uyezve tikasava isusu tine upfumi hwakasimba zvinoita kuti tirambe tichiderera tigodzokera kwatakambobvazve makore ekutanga a 2000 ayawo. Zvinoizvi patakatora mari iyi yeSouth Africa tichandisa muZimbabwe yaingova nyaya yetemporary chete kuitira kuti tichigadzirisa ikonomi yedu. Zvino imwe nguva kuda takazodzirwa hatazonyatsogadzira ikonomi yedu, zvino izvo zvaakuratidza kuti iyo zvaakutotirwadzisa isu manje. Saka chinodiwa chikurukuru ndechekuti vanhu vezimbabwe vagare pasi varonge chirongwa cheikonomi yavo kuti chibudirire tigowanawo isusu yatinowana kuti muchirungu vanotiwo mareserves anochengetedza mari kuti isaramba ichidonha kana ichidonha ichikwira chionge chagadziriswa muno munyika. Ndozvoda kuti tei zvaitwa izvozvo zviitwe nokukurumidza, asi pachinguva chino hapana zvati zvaitwa zvakadaro. Zvinoratidza kuti ikonomi yedu yakasimba.
Vachitambara pindaiwo tinzwe muri kuona sei nyaya yerandi.
South Africa ndiyo nyika yatinonyatsodyidzana nayo zvakanyanyisisa panyaya dzekutengesa nekutengeserana. Saka randi kudona kwariri kuita tichirenzanisa neUS dollar kwaafekta current account sustainability muZimbabwe. Zimbabwe yagara yanga itori netinoti pachinhu current account deficit iyo yaakutonyanya kuwedzerwa nekuti zviri kubva kuSouth Africa zviri kuuya zvakachipa uye zvatiri kuendesa kuSouth Africa zviri kuenda zvichidhura. Saka zvoita kuti current account deficit yedu yoramba ichikwira. Kukwira kwecurrent account deficit kunoaffectawo zvakare chikwereti chedu nekuti kazhinji kuti munge muchifinansa deficit iyi munee muchitoda kunge muchikwereta either domestically or even externally. Saka current account deficit inozoitawo zvakare kuti external debt balance yedu irambe isina kumira zvakanaka, zvinoita kuti mamiriro ezvinhu munyika aramba achiderera. Saka zvinhu zvaaffecta Zimbabwe zvakanyanyisisa ende dambudziko reduwo nderekuti hatisezvatawana vajokanya hatina mari yedu yatinoshandisa. Makaona nyika zhinji dzakabudirira inyika dzine macurrency awo local currency yavo, nekuti hamusina local currency yenyu degrees of economic freedom yenyu anenge ari limited. Hamugoni kunge muchiprinda mari, hamugoni kunge muchiita zvimwe zvinogona kuitwa kuaffecta mainterest rates for my investors nezvimwe zvakadaro.
Vajokonya vamwe vanga vachiti zviri nanhazvo kuti dhora remunyika ridzoke. Mungade kuriona richidzoka kwapera makore akaita sei?
Kuti dhora ridzoke pane zvinhu zvinofanirwa kunge zvaitwa zvinoita kuti risazonyanya kudzoka rigozochemedza ruzhinji rwenyika zvekare sezvarakambotiitira muna 2000 kuma 2006-7 kuyawo. Panofanirwa kunge paitwa inonzi muchirungu reserves, kana kuti yatiratidza kudadzidza magold reserves yaishandiswa nechekare kuda mazuva ano zvinhu zvachinja vazvo. Asi nenge waisa gold reserve inogara iri parutivi kuitira kuti kana mari yenyu ikaramba ichikwira ichidzoka, imi munenge mune chinhu chokuitsigira nacho. Kana pasina utsiguro hwakagadzirwa unobva kana kumaminerals haigoni kudzoka. Hatiikurudziri kungomhanya kungo chinja kubvisa munemwe nhamo muchipinda munemwe nhamo azvozvo zvinobatsira taida kuti tei vagadzirisa nyika
vachitambara todzoka kwamuri zvingatora nguva yakareba sei kuti dhora remunyika ridzoke zvakare uye zvii zvinoda kuitwa
kudzoka kwedhora kunonyanya kudipenda nechekutangisisa kuti taadresa here hatingati pachirungu mabinding constraint ari kuafecta nyaya dzecompetitiveness ari kuafecta nyaya dzeproductivity muecony chekutangisisa chiri kunyanya kuafecta mabhizinesi muzimbabwe inyaya yekuti zvinodhura zvakanyanyisisa kuti unge uchiita zvemabhizinesi muzimbabwe high cost of being business yakaipira pakuti inoiroda inobvisa yatinoti pachirungu competitiveness hapana investor whether local kana foreign anoda kuuya munyika mune mitengo yakakwira nekuti mitengo kana yakakwira zvinoreva kuti return yaanowana inenge yakaderera saka senyika tinofanira kuadressa iyo nyaya yecost of doing business tinoiadressa through nekuburikidza nekugadzirisa zvinhu zvakaita semagetsi zvinhu zvakaita semvura zvinhu zvakaita sematransport nemalogistics vana national railways of zimbabwe nemabusiness regulation edu anounza maetinonzi pachirungu bureaucracy kumainvestors saka zvinhu zvakawanda zvinei zvichida kuti zvigadziriswe kuitira kuti tikwanise kunge tichiincentivisa production nekuti pari zvino mapolisiero ari kunyanya kuincentivisa consumption ndosaka muriona even maimports ari kuramba achiwanda but maexports achiderera saka ngatiincentivise nyaya dzeproduction ngatiincentivise nyaya dzeinvestment kana kuti capital formation then kana zvaitika izvozvo maakuda kutarisawo nyaya dzemapolitical probably ndo dzinotofanira kutanga dzagadziriswa dzenyaya dzepolitical framework nekuti politics dzinoaffecta economy kana paine mauncertainty zvinoitawo zvakare kuti premium country risk factor nerisk premium inge ichikwira zvakanyanyisisa but mabvunza mubvunzo kuti zvingatore nguva yakadii izvi zvaitika normally inyaya yeconfidence nekuti pari zvino vakabvunza munhu wese kuti angade kudzoka kuzvindola here chaakuuya mumusoro make nendangariro dzake macues akambenge achionekwa nguva yapfuura saka pasati paane confidence yekuti vanhu vangavimbe nezimdola saka makaona nyika dzimwe dzakamboshandisawo mari dzekunze idzi vanana liberia nana latin america zvinototora nguva ingatosvika kuma 20-25 years